wakaita meeting vhiki rapfuura mseri pakati Apex Council nemarepresentatives egovernment. Vakabva vabvumirana kuti vachazosangana zvakare muna January. Saka mativi maviri ese ari kunzwisisa kuti hapachina chichaitika gore rino, asi gore rinouya richitanga 2020 vanofanira kuti vagare pasi. Marepresentatives egovernment panenge pane marepresentatives anenge achibva maministri akasiyana-siyana, vekufinance vanenge varipo, vekupublic service commission vanenge varipo vakamirira public service commission, neapex council yevashandi vachasangana zvakare. Ende tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ine saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabwe ngatitaurirei, let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderere mberi. Ndofunga ndozvichaitika muna January. Hapazoiti madisruption, ndomaonero andiri kuita.
Saka panopera nhaurirano idzi vanofanira kuzoya kwamuri imi makurukota, imi namuzvinafundo Ncube, kuti moziva kuti mungawedzera zvakadii.
Pavanoenda vefinance vanenge vanotori nemicha yavakabata, vanenge vane envelope yavakabata, vachitotaura vachiziva kuti minista wavo anokwanisa kuita zvakati nezvakati. Saka nhaurirano dzinozoita center around that. Kana vakonana ipapo ndopavanodzoka kwatiri.